kutanzwa kuti mushure mekunge paita ruzharwa kawanda pamadande mutande maCIO anga atora vachere vazonovasiya maoko emupurisa anonzi Chindudzi kuguruve ikoko vachindudzi vazonzi vasvika pakuzosunungura vachere vanga vachida kunzi vachadye asi vaona pasina mhosva yavanga vachadye vakati vaende kumba asi vachivazivisa zvakare kuti mafambiro avo vangwarire
nechikonzero chei
sezvo maCIO aya anga achitamba achipona achibvunzwa kuti vabuda here zvirazwa kuti vachiri kuda kuvateera hatisati tanyatsogutsikana kuti vachere vachisisefe here vati vachakwanisa kubva muguruve here asi tazwa kuti vabuda tikakwanisa kutaurawo navo panhare asi vachiradzwa kuti vari kumhanya zvakanyanya vachiedza kuti vasvike panhu pari sefe tikuramba tichingonamatira kuti dai vakwanisa kufambiswa zvakanaka vabva munzvimbo iyoyo yatiri kutochiva kuti upenyu hwavo huri panjodzi
takanzwa United Nations ichiridza huwi ichiti haisi kufara nemabatirwo ari kuitwa vatungamiri veatus saka hazisi kubatsira here tichiona zviri kuramba zvichiitika
pana chati chachinja hurumende yezimbabwe iri kuratidza kuti haina hanya nezvinotaurwa neUnited Nations haina basa nemashoko ari kutaurwa nemaspecial rapoti wayo ari kuvakumbira kuti vamire kushurumburiza kwaari kuita mamembers edu asi tinotenda kuti kana zvisore vari kunze kana richibhota richibhotarisawo nyaya dzedu zvinotipawo simba rekuti pane vari kuonawo kushungurudzika kwatiri kuita asi hurumende yedu iri kuratidza kuti iri kutoita zvitatamunzeve ichienderera mberi nekumbunyikidza mamembers edu.